Tanganorino the Zimbabwe Rural Schools Library Trust. Ningati norondo kana ma discussions ekuchipo kairi riumbwe akatanga mugore ra 2010 kuno ku New Zealand nemwanga ari ku Zimbabwe. Mumashure taona kukosha kwekuti vana vakawanda pamaruwa kunyanya nemabhuku inauya kanga ichiresa zvikuru. Saka urongwa nekukurukura zvakatanga mugore ra 2010. Then mugore ra 2012 nomba chapter yekutanga yekuZimbabwe yainyoreswa kana kuiregistered mu-2012. Then gore raitera mu-2013 nomba tavhura chapter yekuno kuNew Zealand. Ezvinezvi tine urongwa hwekuti gore rinosati rapera kana Mwari vakatiitira zvakanaka tine pano third chapter inenge iri kuAustralia. Saka tinenge tine 3 chapters kuZimbabwe, New Zealand then nekuAustralia.
Chii chakaita kuti munge muchiumba sangano iri uye sei makasarudza kushanda nezvikoro zvekumaruwa sei zviri pazita resangano?
Zvakaita kuti tiumbe sangano iri ndezvekuti vazhinji vedu ndichapa inini semufananidzo. Primary yangu yese kubva grade 1 up to almost grade 6 ndafunda kumaruwa kumondoro. Zvikoro zvedu hatisina malibrary. Hapana kanzi library, tikazvinwa library ndatouye kudhorobheni panakaenda kukwekwe. Saka taiverenga vana kuda muri vashanu kana kuti gumi muchishandisa bhuku rimwe chete. Mamwe mabhuku acho akanga asina mapeji, regona peji 1 up to 3 pasina. Pakati mapeji akarasika, mamwe mapeji anga aripo akanga akabvaruka. Muchidimu ndinongoti mamwe mabhuku ataishandisa akanga ari mamvembe. Shuru dzekuti tiverenge dziripo asine nhau yekuti nyaya yemabhuku yainetsa zvikuru. Saka takaona kuti kati veduwe tauya kunoku tikaona inga vano vekunoku vakaropafadzwa chaizvo, vane malibraries muzvikoro mavo mune mabhuku matsva sharaude vanotsvaga vachida vachiningirika. Vanenge vada kuweekend vanoenda kumalibrary emucommunity malibraries ekuchikoro aripo. Tinobva tinogona kukwanisa kuti tibatsire vana vari kuzvikoro kumusha. Nekuti kuno mabhuku atitenge, tinongopiwa. Tinogona kupuwa matanzi nematanzi nematanzi nekuti titumire kumusha. Ndichazotsanangura patiri kuita nhauro wedu kuti nyaya inozongonetsa imari yekuti titumire mabhuku acho macargos kuwata ship kana kuatumira kubva kuno kuNew Zealand kuenda kuZimbabwe. Ndopanongodywa. Asi zvekutiwane mabhuku tinoapiwa pachena mahara titongotenga. Kungonyora padande mudande kuti tinokumbira mabhuku anda kuZimbabwe anosiyora tawana mamatutu nematutu emabhuku. Uyezve kupindura mubvunzo wamati sei takananga kumaruwa. Nedzimwe dzenguva vana vari muzvikoro zvemadhorobheni muna Harare, Buruwa, Yamugwera naKweko nana Mutare vari nani mune mamaschools azvikoro zvine malibraries havainawo. Asi zvakawanda zviri kumusha malibrary hazvina.
Saka pari zvino muri kushanda nezvikoro zvingani Dr. Tuwe?
Iye zvino izvi takatumira makago maviri mugore ra2016. Takatumira kago tikabatsira ma25 schools nomba apiwa mabooks directly. Then muna 2016, then 2018 tikatumira second cargo about 30 schools zikabenefita. So all in all about 55 schools ndo dzakawana mabhuku ari direct, but more than 100 schools zakabenefita from mabhuks akabva kuNew Zealand nenzira dzakasiyana-siyana at the moment. Saka zvikoro zvingarika zana akawanza kuzvipedzisira nemabhuku akabva kuno kuNew Zealand.
Muri kushandawo nehurumende here muchirongwa ichi?
Unokurira hurumende yekuZimbabwe handiti?
Hurumende yekuZimbabwe.
Hongu, tiri kushandira zvakanaka zvikuru kwazvo nebazi rehurumende. Mugore ra2012 patakatanga boka reZimbabwe Rural Trust vakanga vari Deputy Prime Minister Dr. Thokozani Kupe ndo vakaparura musangano wedu muZimbabwe. Patakazotumira mabhuku mugore ra2016 ndo patakashanda zvikuru na vamuzvinafundo Professor Paul Mavima vakanga vari gorokota rezvedzidzo primary nesecondary. Saka mchidini uongo tulumushandra zikuru ne urumende weze tulumura la mbashandra ni urumende nimo mbaza kaseana seana ve immigration ne atingle zimura kutitisa chaji we juti patote nza mabukwaya nekuti mabukwaya rukimi tunawana pachena kuno tunaba pachena kuzimbaba kutengesa saka zvine zvakanaka kuti hurumende isati badharise tax kana kuti juti nekuti mwavakago yedu ipinde zviri free nekuti tinototambura zvikuru kwazvo mukuti tikwanise kuunganidza mari even mashandiro emari yatinoshanda kuti makago auye tinoda about almost 16,000 New Zealand dollars kutumira kago imwe chete saka tinotomiramira zvikuru kwazvo kuti tikwanise kuwana mari iyo saka muchidimu hongu tirikushandira nehurumende yekuzimbabwe
maa muchitaura nyaya yekuunganidza kwamunoita mabhuku nezvimwe zvakadaro mune zvimwe here zvamunounganidza zvamunobatsira muzvikoro nazvo zvikaitawo kana semari nezvimwe kubhadharira kana vana mari dzechikoro
hoko pane zvatinobatsira nazvo kunze kwemabhuku ndingapei mufananidzo mumwe chete wokuti macomputers tinogore takatumira macomputers kuchikoro chiri kumwerezi kuti vakwanise kubatsirikana nemacomputers tikatumirazve macomputers kune zvikoro zvino zvakati oho nekuti nhau yemacomputa kuzimbabwe sekuziva kwenyu tinenge tiri kumashure mchana panyaya iyoyo saka iye zvino izvi kuti vanhu vaite mabasa akanaka ringava basa ripi neripi chiri kuvaka chaiko chaiko building nezvimwe zvakadaro unofanira kuti tinoziva kushandisa kombuta saka hongu kunze kwemabhuku tinobatsira nezvimwe zvinhu zvakaita semakombuta uyezve pataipemha mabhuku nemari yekutitumire mabhuku kumusha pano makatipa maschool special mabhega ekuti vana vanokwanisa kubereka vachisara mabhuku takatumira akati one day nguva yapera vhiki rakapera nesvondo pandaitungamirira rafo mutambo wekuti tikwanise kuunganidza mari pane vamwe vakatotipa zvakare vakambotipa last time masessions vakatotipa mabhokisi mahombe maviri ane 20 mabhoku sessions saka tipachatumira mabhuku tichakanda kuti masessions iwayo kuti vana vasina mabhegi kuzvikoro kumaruwako vaonewo mabhegi avo regai kuti chirongwa ichi chakakosha zvikuru nekuti tiri kukwiridzira kuti vanhu vari kudhayasipora vakabva kumusha kuzimbabwe vakadzowa nyasha namwari vakakwanisa kuuya kunoku varangarire kumusha kwatakabva pane purogiramu yatinoti ziva kwawakabva pachishona pachindevere tinoiti yazi odhakuka kuona nechirungu choichi remembe yeroots tinokwiridzira kuti vanhu tisakangana kwatakabva tirangarirewo kuti kwatakabva kwakamira kwakaita sei tikanga tawana mukana wokuti tikwanise kubetsera tobva tabetsera mufananidzo mukuru ndewokuti tine vatinoti patroni vedu Dr. Solomon Guramatunhu vanozivikanwa zvikuru nyanzvi yecheremba nezvemaziso vaka library pachikoro chavakadzidza chinonzi St. Peter's Tokyo oro Tokyo Parusape library yakanaka zvikuru uyezve tine mafananidzo yakawanda tina vamwe vatinoshanda navo vanonzi My Willis Skweni vakabatsira kuvaka library vachiita ona kana kuti vachiyemura mai vavo inonzi Gogo Mutema Sango Library kuMondoro ndokwavakabva ikoko saka vakavaka library zvakare pachikoro chavakabva ichocho takatonyora bhuku rinofanira kuti ridhindiswe kupera kwegore rino saka indakakumbirwa ndobva ndanyora chapter 4 yebhuku iroro inonzi ziva kwavakabva yazi odhapuka kona kanzi remembe yeroots giving some of the examples akaitwa maringe neprogram yedu yezimbabwe schools library trust regai ndichipindura mubvunzo wamabvunza pakupedzisira sandakanganwa wokuti setrust pane vatiri kubatsirire kubhadharira mafee setrust hatisi vatatanga izvozvo urwere hwacho huripo kuti tikwanise kubhadharira mafee sezviri kuitwa basa guru nehigher foundation I think yamai titi masiwa vari kubatsira thousands and thousands zenherera saka tichauti kana kuti vakwanisa kuwana mari tikwanise kubatsira nherera nekuti kuzvikoro uku vajonga kune nherera dzinogona zvikuru asi havana fees